Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, a platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, October the 16th, 2018. I'm your host, Tungameli Nkomo. Tonight, we are talking about survival in the face of the obtaining economic challenges. How are you keeping your head above water? How are you managing? Let's get connected. On WhatsApp, the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And as you know by now, we are also streaming live on our websites, voandebele.com, voashona.com, as well as voazimbabwe.com. Zimbabwe continues to slide into deep economic challenges characterized by cash shortages, surging commodity prices, and high unemployment, which are affecting millions of young people. The pertinent question we are asking tonight, therefore, is how are you faring? How are you fending for your family and yourself, of course? Let's talk. Let's share our stories of survival. And the show is all yours, listeners, tonight. No politicians, no pundits, just you. The ordinary folk. Le chona njani emakhaya ikudibana kuhlelo The Connection uhlelo lobasakhulayo lamhlanje kungolwesibili. Mhla zilishumi la sithupha kumfumfu 2018. Lamhlanje kulolu hlelo sixoxa ngendlela abasakhulayo abaziphilisa ngayo. Siyazi kubana umnotho kawumanga kuhle, imali iyasilela emabhanga, imsebenzi kayitholakali, siyaphenduka yaba lilihlo lentwala. Kanti njalo intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla, imichova, amafutha ezimota layo iqhubeka iqonga. Ngaleyo ndlela sifuna ukuzwa kini balaleli bontanga ukubana kahle liphila njani emumeni wonke lo onzima kangaka. Ungabe uthengisa amatamatisi mhlawumbe yatshontsha, mhlawumbe yenza yonke inyakanyaka oyenzayo ukuziphilisa, ukuphilisa imuli yakho. Uhlelo ngolwakho lamhlanje sifuna ukuzwa kuwe. Kasilabo laba bezombusazwe ababuya lapha esikhathini esiningi bezokhuluma izitori ezingekhoyo. Sifuna ukuzwa kini, lisitshele izitori ezikhona ngempilo yenu emumeni wonke lo onzima kangaka. Ndiyo nyaya ya tiri kukurukurane zvayo nasi vadiwa vatereri. Nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi munyika. Saka mubvunzo watiri kukubvunzai sebe chidiki nhasi ndewekuti muri kurarama sei sezvo upfumi husina kumira zvakanaka. Tinoda kunzwa kwamuri kana uchitengesa mavegetables, muriwo kana paine zvauri kuita chero. Tinyorere tsamba paFacebook kana kuti utiridzire runhare pano pachirongwa, tinzwewo kuti uri kurarama sei, muri kurarama sei. nda va nda wana mutereri wangu wekutanga nhasi. Vaya vezvematongero enyika vatinowanzo kurukura navo muchirongwa nhasi havapo, tuda kunzwa kwamuri sevatereri chete. Ngitate umlalelo wakuqala uLiberty. Kunjani Liberty? Halo Liberty.
Yebo baba, kunjani?
Siyaphila, unjani lawe?
Hayi, ngiphilile vele.
Yeah, usixhume ungaphi kwenda?
Ngixhume ngilapha eGweru.
Kunjani enkabazwe?
Hayi, ukhawula mfowethu.
Mhm, uyizwile indaba. Injani impilo? Kuphile kanjani khona ngaphe Gweru?
Hey, kuphileka nzima. Akutholakali lutho. Phila nzima nje. Hey.
Imsebenzi?
Imsebenzi kayikho. Ikho nje khona okufanayo nje ukuthi umuntu sesiphila ukuziphandela nje kuphela.
Ukuziphandela khonoko Liberty kwesifuna ukuzwa. Akungichasisele nxa uvuke ekuseni kuyini okwenzayo kahle kahle, uziphandela ngayiphi indlela, yikwe mfuna ukuzwa khonoko. Liberty lapho soluqumile ucingo lwakhe, kodwa usitshayele eseGweru ubekhala ngokoma kwempilo uthi hayi, into kasihlangani, umumo mubi, imsebenzi kayitholakali. Bengisambuza nje ukuthi ubekhuluma ukuthi uzephila ngokuziphandela, ngase ngisithi mina uziphandela ngayiphi indlela. Kodwa ngokusweleka kwenhlanhla ucingo luka Liberty lusukelwa qumeka ke lapho. Uyomtereri wedu we Studio 7 atrizira runare ari kuGweru, mkoma Liberty angachitaura iye kuti haiwa upenyu waoma. Saka ndanga ndichimubvunza, angachitaura kuti akurarama nekubatanidza nekukiyakiya. Saka ndanga ndichimubvunza kuti kokukiyakiya kwacho kuita chii chaizvo, kana achimuka makuseni anenge achizokiyakiya achiita chii kuti awane cheuviri, asi foni yake yazodambuka yazokata. Asi tienderere mberi nechirongwa, titore mutereri wedu wechipiri, mukoma Shepherd. Mukoma Shepherd, ndeipenyu?
Ndiri right, mushe zviri kufamba.
Hai, mbichana, matibata muri kupi?
Ndakuma ndibata ndave kunyazura chaiko chaiko.
Kwakamira sei kunyazura?
Kunyazura kuri nani.
Mainzwa nyaya iri mugango, muri kurarama seiwo semunhu wechidiki?
Kurarama semunhu wechidiki zvakatooma chaizvo. Hazvina kumira zvakanaka neikonomi yedu, mabasa hakuna. Saka zvinotorema kutongoraramawo nenyasha dzamwari.
Saka kana muchimuka makuseni mugoma Shepherd, zvizva munoita chaizvo kuti munge muchiwana chekudya cheuviri, because hongo nyasha dzamwari dzakanaka dzinotiraramisa, asi munhu wenyama anenge achidawo chingwa, handizvo?
Handizvo chaizvo. Vatinoita timuka makuseni vazhinji vacho kutaura chokwadi vari kutotiraramisa vato vabereki chaizvo. Isusu kuti kurarama kwedu chaiko chaiko kwakatooma, kutokiyakiyawo zvingodaiso, ukazoonawo mari yatime, but kurarama chaiko chaiko kutoraramiswa nevabereki.
Saka pakaoma kapa?
Pakaoma.
Aiwa, tinotenda mukoma Shepherd. Makaroora?
Ndisati, ndokutotarisira kuda kuroora.
Saka muzoroora mukoma Shepherd muchichengetwa nevabereki, muone kuti pane dambudziko ipapo.
Pane dambudziko huru chaizvo.
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma wangu.
Tinotenda, ndoda kumhoresa wese ari kunyazira kuno.
Ndinovimba kuti vakaterera.
Vakaterera, wana Sai Chikwere, wana Lina Dinyazombe, nevamwewo wakangodaro daro, wana Givir Singer.
Aiwa, thank you so much, Mkoma Shepherd. That was Shepherd Nyazombe calling us from Nyazura. He's saying as a youth, he's surviving by the grace of his parents. Into tanisa yo ukubana abasakhula yabanengi bazithola bekusimo sokuthi umuntu sefikile uma 25 engene kubo 30 35 40, lokhu ugcinwe ngabazali, into ekhona enzakalayo edanisayo kakhulu. Ndimbotora zve mumwe mtereri parunari makadi mkomo wangu. Alo, magadi mtereri?
Kishupo magadi yo.
Aiwa, tiripo edu, ndati mkoma wangu, ndire gerere yo ipapo. Muno ito anizita? Alo, mtereri, ndati muno ito anizita?
Nende ito amodesta tawinga.
Aha, maati bata morigubi?
South Pretoria.
Pretoria. Kwa amira sei ku Pitoru?
Everything is fine.
Ma inzwa nyaya ya tiri kukurukura nezvayo nhasi. Muri kuraramawo sei semunhu wechidiki kuza ku Pretoria?
Zvinorwadza because so far hatikurarama tikuno, vana vari kuZimbabwe. It's so hard.
Asi mabasa ari kuwanikwa here ku South Africa?
Tiri kushanda. Tinongosiyana kuti vamwe vanhu vashanda bai, but kuno kuti tiri kushanda, everything is fine. But tinotirwadza kuti maparenzi anenge ari kuZimbabwe.
Asi muri kutumira here matsangana bhega nemacooking oil nemawatiwati ba?
Tukutumira, tukutogadzirira kutouya izvozvi pana December, ipapa tinototumira. Because tikasadaro semi dzedu dzinofane nzara, tikateedzera kuti ZANU-PF neMDC hazvina zvatoshanda. Ndinotohwira tichi vanhu vekuZimbabwe vachiri kutarisira kuti ZANU-PF ichaita change. Ivanga vari vamwe vauya kuzotsvaga basa nguva iripo, vanofa vakabata masetifiketi. Hakuna chiri kuchinja kuZimbabwe.
Asi manje tikazara tese kuSouth Africa ikoko, zvinozvoita here nhai Modesta?
Ndotoona zvotori nani dhanu kugara kuZimbabwe. Zvobetsere vachingochisima vari kuZimbabwe. Zvipatara hazvina kana mushonga. Everything hapana kana chiri kubuda. Ndotoona sekuti zvitori nani.
Asi hakuzi kuramwira munda kumakudo here?
Ndinotoona sekuti handitombozvione kuti kuZimbabwe handitombozvitarisi kuti kurusha kwamafuta kana chii. Handakana basa nazvo because ndakaona kuti hazvina zvazvobudika, hazvina zvinombochinja, vhota haitombochinjisi kana zvinhu. Ine life inongoda kuti iwe uzvifungire wega, but wakamirira kuti ZANU-PF zvafanira kunge changa chakahwina, unongoita the same thing because asati ava ahwina. Saka zvimwe zvinhu zvoda kungozvishandisira brain.
Aiwa, tinotenda. Ndimuzvare handiti?
Modesta Taruvinga.
Tinotenda muzvare Modesta Taruvinga nekupinda muchirongwa. Murambe muchidzoka.
Alright, maita basa. Ndikokurudzira kuti vamwe kana bhodha richivambudzika ngavangowambukawo sezvinoita vamwe.
Aiwa, tinotenda zvikuru. That's Modesta Taruvinga there, calling us from South Africa, Pretoria, Epitori. She's saying that really there is nothing to look forward to in Zimbabwe, and she's urging other young people to come to South Africa, where she says life is much better than in Zimbabwe. Kodwa ngimbuzile ke lapho kumana, Modesta, umuntu wonke eZimbabwe engeqa umngcele eqe uLimpompo eze eSouth Africa kungayenza na njengoba la iGoli phela iseyigoli yakudala leyana eyabomkhulu bethu labo baba bethu, hayi eya these days siyatshintsha imisebenzi kayitholakali. Kodwa uphendule uModesta wathi hayi kababuye, impilo lanxa imisebenzi ingani yasilela kancane ngapha, impilo ingcono kakhulu kulokweZimbabwe. Siqhubekele phambili ngohlelo nxa usanda sixhuma uhlelo ngolwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje asilazo ingcwethi, asilabo abezombusazwe, sikhuluma lani banikazi bohlelo abalaleli phela, ibe ngikhuluma ngabo lapha. Sifuna ukuzwa ukubana njengabasakhulayo liphila njani emumeni omubi kangaka wezenotho. Imali yasilela, imisebenzi yasilela, akulalutho oluhambayo. Ndiyo nyaya yathi rikukurukura nhasi muchirongwa chenyu muri yeZimbabwe, chirongwa chevechidiki tichida kunzwa zvikuru sei kune vechidiki kuti muri kurarama sei. Tichitarisa kuoma kwaita zvino mufumi wenyika, zvinazvina kumira zvakanaka zvachose. Mari iri kuramba ichishayikwa mumabhanga, mabasa haazi kubatika, mitengo iri kukwirira vese vari pasi nevari kumusoro uku. Saka hapana chiri kufamba zvachose. Saka tikuda kunzwa kwamurisi vechidiki kuti muri kuraramawo sei. Nimotora mutereri mukoma Donald Mamboma kuSouth Africa uko. Makadi mukoma Doni?
Vavara mukoma Mutunga, vakadiko?
Aiwa, tinofara kana muchifarawo. Kwakamira sei kuJoburg?
Ndiri kuRustenburg mukoma. Kungotatarika. Ngoti chero ndiri wapenyu mukoma wangu, asi kuti kugara musango nguva dzose dzose uchiko hakunyatsi kuita kufisa mutani yange yedu. Tikandi sista vangu vanga chitaura Modesta vanga vachiti havo vanhu ngavauye, but ndinotozongoona kuti haungatendi kumaraini kumakwato mukoma, haungagutiri kumakwato kumba kwakuua, haungablemi naye pane kidhokta vana kutibitira mai vako njanjaro vasingashata kuzviita.
Saka mukoma Donald, ku South Africa ikoko mabasa ari kubatika here?
Ndibva ndotaura kuti mukoma hakuna mabasa atinenge tichishanda mukoma, asi mabasa kuti ari dzisende kuti ingatotipa mabasa anobatika zvakaitakana izvangu hauvakubatika vanerungu vane Modesta vangatingotaura zviri zvongozi kuti asi mabasa emungatisa mabasa anoshandiwa nevanhu vekumusha munomu zvinokutaurombo mukoma hatidi kunyimba kusha kwedu kwezvavangona akati kana zvindezvaizviona akati hatina ngeazvinovanhu nemunyama iri kuzimba kujata munyama jina rinyeni yedu yangokurira munhamo, but hatina tenzi kumakwato mukoma kuti ndienda noguta kumakwato kumba kwenzina chikafu ino problema kuma kwato chavana kuti bisira kumba kumera kwato chavana chikwa hai zvondinoita niko
saka
ana vanga vangu
saka saka toita sei mkoma Donald
ah papa angu ndezva mazuva ano pamaonera ndokudzidza ndezvokuti hazvo munhu anofanga kungotarisa nhumba mumuramu panguva iyo ah zvekutarisira hurumende mukoma tinganyekerana izvo ndatega iku blema kana kutarisa kuti vanoti kuti nekuti hakuna chinobuda sezvo iga kuziva rino hazvidi nganga kushopera hakuna chinobuda kuwana kuti kufundikana ende mukanda kuti gore raona kukwana vapi namu system kukawa kukapa vakatora ivo vamurangagwa asi hatina chatataura chiri kufamba sofa hakuna chakataona mavari zvotaaweki hakuna iko kesho vakubatira mutero matepi zvinhu zvokungoti kutsvaka kuvashaya ngoma kutsvaka utano mugati hakuna vanhu ava havana mazano manyuwani zvokuti angamusa nyika pairi hakuna sofa tirikuona hapana kana chakataona chachinja zimbabwe is open for business but at the ground hapana chiri panjepo chinobatika iro zviri open for business business iripi ratataona
aiwa
ende kana kati kana ndadi chine basera kake kuti vana vemunika zvakada vana masiwa vangadi vakataona kwese vavakazinda kuchiya vangadi vakaita zvina zvizvo kana ndadi chiri kuona vana vemunika mwana zvemhandu ndoonto kuti panisa kubuda ngoma kama bvise mwe yavo kuti munhu anenge ane mafungiro emhandu kama mutiye mwe yavo ezvo mwaye mwe yavo kuti munhu anenge anikatwa nane mari manje vana vemunika vanenge ane mari dzavo havakwanisi kuzviita investment kana kuti ndo vanenge vaizi mhandu vana vamai kuna mawere vana James Makamba saka yoneta hapi yangu zangu kunoguta takanyara mgoma nogara mai matongo takanyara
aiwa tinotenda
kuti munhu ngati ungagarira matango kana 5 years hakuna chanongo ende ato kuzodziya zvinogona kungotsvakira kubva MJD vasina chaonacho saka zvinongogwadza mgoma hapana chatinga tingafarira
aiwa
vachinyatsokunzwira vanhu avo kuti vavari vachizora pamuzvipatara zvinodzidza iva
vachihwira vanhu murombo mukoma vasina havo vakaiva ngoma aiwa tinotenda mukoma nekupinda muchirongwa mukoma Donald
ndinofa ndinotenda mugomo rosatatenda
aiwa tozomuroisa
thanks
lobe kungu Donald Mamboma prominent Studio 7 listener ube sithinta-ke lapho semzansi Afrika la uyakhala nje uthi hayi into kazihambi kuhle lakhona le emzansi Afrika. Siqhubekele phambili ngohlelo silomunye njalo umlaleli tinemumwe zvekare mtereri wakadi yako mtereri. Halo mtereri. Halo mtereri wakadi yako. Unganika sixhumani kuhle lalo mlaleli. Kodwa ngikhangeleke imbiko elisithumela yona abalaleli enkundleni ye-Facebook. Ukholena uyaloba lapha ekhasini le-VOA Shona. Uthi yena anzi namkoma Kholena. Kuoma kwaita upfumi wenyika zvinoreva kuti ED Mnangagwa haana kuwina. Ngukoleni ke lapo uyakhuluma kuti ukoma ukubhidlika komnotho okuqhubekayo kutshengisa ukubana umongameli Mnangagwa kanqobanga kukhetho ndimkoma Colin. Uyezve panani apo mkoma atafadzwa anzi hi amtafadzwa tapfumanei from Zimbabwe. I live in South Africa ndiri wechidiki ndakatobuda munyika nekuda kwekuoma kweupfumi hwenyika kunotsvaka kuti ndigone kurarama nekuraramisa vabereki. Hurumende yatiurayira future yedu nevana vedu. Hatina chatinokwanisa kuburitsa kuchema kwega kwega. Mutafadzwa tapfumanei ke lapo uyakhuluma uti yena uwele South Africa wafohla eZimbabwe wabalekela kwele South Africa ezama ukuyaziphandela ephandele labantwana kanye labazali ngoba uthi hayi uhulumende weZimbabwe usebulele ikusasa labasakhulayo ngokuthabalala ngokwehluleka ukulungisisa umnotho uthi akula lutho oluhambayo sikhangele enye imbiko njalo kulobani lapha anzi makadiko nerimsikana wemakore 15 ndiri form 2 kuno ku Zimbabwe dambudziko randave naro ndere mari hanzi nemamiriro akaita zvinhu munyika handichakwanisi kuvanirwa kuwanirwa mari yechikoro saka ndiri kukumbirawo kubatsirwa kutsvagirwa scholarship hanzi nemusikana uyu ndinodziza pachikoro cheMatthew Rusike muHarare uyakhuluma ke lapho uTrisha Kapuma uyakhala uthi unguntombazana oleminyaka elishumi lanhlanu ukuform 2 okudanisayo ke ngokutsho kwakhe uthi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngezifundo ngoba useswele imali yokumhambisa isikolo ischool fees ngokunjalo uyacela ukubana ongaba ele access to scholarship kumbe ongaba efuna ukunceda udinga ke loloncedo timbotora mtereri parunare wakadi yako mtereri
ndiko makadi makadi baba
tinofaragana muchifarao
kuri kuzvizvi kutiomera baba zvizvi ndapana kavana vechikoro chatiratidza kuendesa kuchikoro nekuoma kwenyika
matibada muri kubi
ndiri kuchinhoi
kuchinhoi uko
zvinhu hasi kumbowanika mumashopu tiringotenderera hapana chati kumbonyatsoona chokunyatsoitika chaichezvo
ko inganzi zvaanani mazuvano
hapana chirinana mafuta aruta $12 wawana paari kuwanika pacho hapana chirinana mi
mafuta cooking oil
$12 2 liters
ko shuga iri kuwanikwa
shuga iri haisi kuwanika mumashopu mahombe hamuna shuga iri kuwanika mukoto mairi kudhura imomo shuga flour rice zvese hakuna hasi kuwanika
saa muri kurarama sei mukoma wangu
takutongorarama nokuyakiya kongotengawo zvinhu dhure izvozvo kutingosevhaivhaivhaidza kuti ndingoraramawozvenomhuri
kukiyakiya kwacho ikoko ndiko kwandinoda kunzwa kuti munenge muchikiyakiya sei mukoma Gerald sezvo mabasa achishomeka kudai munyika
tinongoitawo tinongoshera goridhe mupurazi imomo tichidzoka tichingodaro
saka munorarama negold panning
gold panning ndokurarama kwatotoita pasa zvizvazvo kutotiomera
saka munenge makawanda sei kumigodhi ikoko
takawanda makorokoza ndo akatowanda manje ndevazhinji tiumwa musango mhobhokazara musango akanzwa kuti kuraramira musango hapana chokuita tikashaya kudaro hatiraramise mo
muchiri kuita here zviya zviya zvemakorokoza zvekuti kana wabata wari waschool manje wawana kamari kako unorara kukrab spenda mari yese iyo mudoro
ni zvangu kumwa handinge zvangu handizorara kuclub
asi varipo vachiri kuita izvozvo here nekuoma kwaita zvinhu
ndisingazivi hangu mavahasi munhu asingafambire kunzvimbo idzidzo handinyasezivi hangu kuti zvichiri kunyatsoitika here but kuona kwangu ndofunga zvaashoma kuti zviri kungodhura razivikana kuwanika kwazvo namadrink chaiya chaiva mashopo hamuna
soft drink chaicha
matm chaimuchemakuti hamuna kana ndonzi soft drink kana drink rokwasa kuti unitengere kana mwana akanwa hamuna
kuana mazoe
hamuna kana mazoe hamuna kanakana zvichi zvinowanika mabasic commodities ese hamuna muri kungowanika zvinhu zvatisiri asimbozvishandisi mazoe ese zvokuti unotwana makazara maroiko
Pagaipa. Aiwa, tinotenda mkoma Gerald. Maybe mvunzo yeku pezisira. Saka, muri kuona kunge chii chingaitwa kuburitsa nyika mumadhaga airi aya. Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Gerald.
Maita vano.
Yeah, that was Gerald calling us from Chinoy. He says he is a gold panner. That's how he is managing. That's how he's fending for his family. Uti uyachekecha Chinoy uGerald ungomunye wabemba ikolite. Ngaleyo ndlela uti ulendlela yokuphilisa imuli yakhe kodwa uthi kakulula ukhala ikakhulu ngokutula kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu lokusilela kwazo uthi hayi Chinoy akulalutho emashop inamnete sibisalo oflower ochukela impuphu awuthi cha uyangena kubo TM ungene ngapha emasupermarkets awusoze ukuthole. That's the state of affairs in Chinoy, according to Gerald. He says the shortage of basic commodities is obtaining and getting worse, whereas we hear in other, you know, in bigger cities and towns like Harare and Bulawayo, we are hearing that the shortages are easing, though prices remain high. Siqhubekele phambili ngohlelo isikhathi isesihambile mpela laphana. It's 28 minutes before the hour of 9. 28 before 3 o'clock emine nkulu lapha eMelika eWashington DC. Tiende remberi nechirongwa timbo tora tereri mkoma inosenta. Magadi mkoma ino?
Nofara, magadi enyu budi.
Ayu wati, nofara, kana mchifara o. Magadi bada mwere gubi?
Kuno kundriku East London, Tanzania, South Africa.
Na, ku East London, ku South Africa?
Yes.
Mm-hmm. Maizwa nyairi mugango. Moro kurara mose ku South Africa.
Irinani atishori mwari. Sekuti kuno ku vazhinji tingori ma truck driver. Saka tikuona kuti ndo zvinenge zvirinani. Mbozamazamo. Nyangwe chipota chioma zvazvo chimbovengwa munongoziva kunomboitikawo mazinofobia tumbopitirwa matai asi upenyu nongo chingoenderera mberi itori netarisiro yekudzokera kumusha but zvinhu zvakangooma kudzokere kwacho hapana kutangira kana magipo aunenge wambotarisira nekusina vatoriko vatori nani vatojaira zveko isusu kuti dzokere so far azvitombo itotongosinga tiri kunoku kusikawo zvinhu zvachinjawo toronitasiri kuti zvinhu zvichachinja nyange zvazvo zvisiri kuratidzira asi tinongoimba kuti zvinhu zvichachinja.
Saka muchi kudraivha magonyeti kwamuri kuita uku muri kuita lokali kusouth africa ikoko kana kuti munombobuda muchienda kuzimbabwe tanzania kune dzimwe nyika zvakadaro da?
Ya, ini zvangu ndinoita local. Africa since yakakura zvayo. Tinovetorwa malong distance kuti from here up to Joburg is about 1,000 Ks. Nakwanisa kuenda kuna Mpumalanga uchingotendera all over South Africa. But tine vamwe vedu vanobuda vachienda kuZambia nevari kuenda kuDRC. But ini hangu hasina ndambobuda hangu cross border kurwa local.
Mhm. Saka pay amuri kuwana ipapo munogona kurarama naye uyezve kuchengeta mhuri.
Ya, tikumanager. Tikumanager kuchengeta mhuri. Nekusevha kusopa side yekurongo. Nekuti kushanda kwatirikuita kuno kwazire kuti tave kuno kuno chikorongo kumusha tovakawo soma developments kuitira kuti patinozoendako kana kuti vana vazoona kuti kutangira sekuti kunoko hatingati tobva tagara nemhuri yese kuna inenge itodzori kumusha saka techitorongo futi kumusha vatishanda kunoko.
Mhm, aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Innocent, murambe makashinga.
Tinotenda baba, maita basa.
Mhm, yakhuluma ke lapho Innocent usichayele ucingo ese East London eMzansi, uthi yena ungumchayeli wamagonyeti, uchayela nje local eSouth Africa. Ngokunjalo uthi uyenelisa ke ukuthola imali yokugcina imuli yakhe. Pa Facebook timbo pinda mudande mtande tione kuti va tereri vari kuti chipa na baba tadiwa cheure. Azina baba tadiwa tiri kutambura chokwadi ichiripo ndechekuti dai tambochinja utungamiri timboona kuti imwe party ichatadza ichatadza kugadzira zvinhu yere ngo baba tadiwa lo kuti hai abasakhulayo abantu weZimbabwe bayahlupheka kakhulu ngakuya ke kuguqulwe uhulumende kubonakala ukuthi kungangena elinye ibandla elingayisilo zanu PF lizawehluleka ukulungisisa umnotho welizwe na kodwa okukhona babatadiwa chiripo ndechekuti tiri kubva kamusarudzo yakahwina zanu PF sandaphuma ekhethweni yanqoba izanu PF yangkhona whether yanqoba ngokuqondileyo kumbe kwadlelezelwa asikwazi kodwa ukhetho lusanda kwenziwa vayivisela abantu izanu PF embusweni timbotora mtereri vagumbo makadi mkomo wangu
tiripo makadi nivo
aiwa tinofara hedu matibata muri kupi.
Ini ndiri kunonzi kumberengwa.
Kwamira sei kumberengwa uko?
Kuzvinhu hazvina kunyatso kumira zvakanaka kunyika hazvina kugara zvamira zvakanaka kana.
Chii chanetsa?
Bati, but maprize zvinhu. Maprize zvinhu mumashops zvirimo but maprize acho ndiwo anorwadza.
Mhm.
Vanhu vakwidza vanhu vakakwidza kwidza mutengo asi oflate hazvo tinangoti maybe 3-4 days izvi zvapfuura izvi mitengo yanga ichiratidza kuti yadzika yadzika plus zvinhu zviri kuwanikwa chero uyu asi kuri kunzi munhu awane pacooking oil unonzi utore 2 pamunhu cooking oil iko zvino yakuita $6 yanga yakuita $10 but yapa 6
cooking oil 2 liters
tiri kutaura muzvishavani yapa $6 challenge inondibata yandiita sokuti yandisibatei ndeye fuel baba tinorarama tine zvigayo zviri kumaruzevha zvigayo zviri kumaruzevha zviya zvinoda nhingiri zvinoda diesel. Manje kana kunzi mota inofanira kusvika yomira yofila diesel chigayo ndoisawo mota here ndonofilidza diesel pafilling station. Tine matractors munoziva kurarama kunoita vanhu vari kumba kuya tine mataratita taratita haungaitori ukaenda nayo kutaoni matractors anotibatsira kutakura zvitina mamwe mabasa ese ekumba aya. Pane mota dzimwe dziri off road dzinotikwanisa dzisati dziri dzinogara dzichitibatsira kutakura chibago kuendesa kuJMB kwamataka kuya. Mota iyi kuti drive upinde nayo zilori mazilori akaraya uri drive upinde naro mutown kuti hapatindika hapafambiki. Saka ipapo ndo panoti remei because tiri kuti isu handiti ndanzwa nichitaura ndichiti hanzi majeriken anonzi haachatenge gine madhiramu pamafilling station.
Ndozvaari kutaura.
Saka ini chindikudzai kuti zvigayo zvese zvotombomira here kana kuti toita sei totakura chigayo chopinda mota choenda kunotsvaka fuel kutaura.
Hakatombomeki sense zvachose kamutemo kacho ika.
Because iye so ndichikutaurirai zvigayo kumisha kuya kuya zvakawanda vanhu vava nezvigayo kumisha ndo zvinotiraramisa ndo zvinotibetsera vanova tinovandisi ndiroda ini handidi ndoda kutaura chokwadi pandimire panapa handifaniri kutiza chokwadi chiripo ini ndiri ZANU-PF supporter yakakwana nderemba but manje maningi manana mitemo iyi inoti inenge ichidzosera bato redu sure. Nevanhu vanotidzira vaya handiti munoona kuti zvinobva zvangofanana nokuti ndoda kuudza ino nyaya zvakafanana naminister for finances munoziva kuti kumashure kwese uku zvinhu zvazvichiendeka pakangonyarariwa but paangoitiwa announcement yemapesendeji yokupa kuti USA ronzi romira roga USD hanengi bond romira roga zvinhu zvese zvakabva zvachinja marate emari ecurrency zvikabva zvadokukanganisika munyika. Saka ndoona sokuti ndina problem yatinayo ndeyekuti panongoimplementiwa mitemo angofunga kuisa mitemo yake anongoisa asina kutanga aconsulta then zobva zvaomera munhu ari pasi anova ndiye anozoenda kunovhota zve handiti muona
asika mukoma gumbo mataura kuti muri mutsigiro weZANU-PF ndimi kamuri panyanga munombotaura here navo vakuru venyu kuti haiwa muri kutitsika konzi zvakamitemo kamuri kuisa aka tumitemo twamuri kuisa utu hatumboshandi zvachose munombowanawo mukana here wekutaura nevakuru venyu.
Baba platform yandiendinayo nhingi handina platform yandiotiva nayo pandokwanisa kutaura ndiri ndipo pamuri ipapa apa munhu wandinokwanisa kuzonanavira kuti nditaure naye hapana pabhizi pano nyaya inongovapo ndeyekuti havatangi vaita research kana kuconsulta kudzoka kupasi kuvanhu kuya ndo dambudziko riripo panonguva necommunication breakdown because kana mitemo iyo yaisiwa iyoyo muno inodzoka kuzoonesera ini ndiri zasi zasi ndiri kupasi kuya kuya ndinenge akutsindirirwa zvekuti apo ndiri sapota yeZANU-PF maybe kudai ndevamwe veZANU-PF vari kuita sabotage hatizivi vamwe vari kugarirana because nyaya yakaitika chaapa ndeyekuti vakambomanyisana pachavo saka vanoziva kuti vobaya papi kuti zvinhu zvishati isusu tei tingotevera tiri kumashure hatina zvatinoziva.
Haiwa rambai makashinga vagumbo tinotenda nekupinda muchirongwa.
Manje handinoona ini maakutondinemeravo kuti ndirambe ndakashinga asi chokwadi chiripo ndichocho kuti ini ndiri sapota yeZANU-PF. Tinotenda hedu ndizvo chaizvo but yei nyaya yemanhingi yemajerikeni ndoona sokuti ingangoomesera munhu wese because handifungi kuti vanhu vangazvitambira zvakanaka.
Pakaipa tinotenda mukoma gumbo mudzoke zvakare svondo rinouya.
Tinotenda haiwa maite henyu.
Uyateta lapo ubaba ugumbo uti hai ungumsekeli webandla leZANU-PF kodwa yonke le nyakanyaka enzakalayo ukubhidlika komnotho ukudula kwezinto namhlanje babethule umthetho okuthiwa bathi abantu abasavunyelwa ukuthenga amafutha ezimota ngezigubhu uyakusola kakhulu lokho ubaba ugumbo ozikhulumeleyo wathi ungumsekeli weZANU-PF uthe eminye imithetho ethulwa nguhulumende akakwazi ukuthi ungaba kulokudonselana okukhona yini kuhulumende owuthi omunye lo munye okugovernment uletha imithetho yakhe mhlawumbe ngenjongo ezithiyeneyo abanye baya befuna ukwakha abanye befuna ukudiliza ngamazwi ke kagumbo umsekeli wezanu PF osichayele ese mberengwa timboendrambe rine chirongwa chedu kora to 10 is the time sesalo imzuzo elishumi lanhlanu sitate umlaleli uJabu kunjani mlaleli Alo mkoma Jabu muribo
mkoma Tunga kuti seiko pari seiko pa United States
kuno kuri bo mkoma we mkoma wangu tingatsikira imimi ikoko
kuno kwakanaka tiri kuno ku South Africa taroyera kuno wakomana takabhuki tasunga sunga mabhegi tichiti kata pinda wakomana manje mbudzi dzakabiwa zvino nyaya iri kuitika iri kuiona zvine zvitaa takatarisira kuti ndozvazvichaita kana kuri kuti vakomana ava vanenge varambira pakutonga nenharo zvavari kuita vasina kuhwina saka nzira yedu yakananga ku-2008 ndokuyananga iko zvino handioni paine chinhu chinochinja ba plus muri kuona mitemo iri kungoiswa iyi makambozoonepi imimi kuti nyika isave fuero zvinonzi izvoni musatengere mumadhiramu does not make sense hazvishandi pazvo zviri kuitika kumusha uku
saka kusouth africa ikoko mukoma Jabu ari kubatika here mabasa
mabasa totokuita mabasa emaoko eduka nekuti kumafemu vanhu vawandisa muno south africa inyika yakatakura marainbow nation ka kubva Africa yese kuburikidzawo nevanobvawo kunze kwenyika chaiko vanouya vachishandawo kuno saka mabasa anenge ari kuita mashoma saka vazhinji vedu vanobva kumusha tinongoita zvemaoko izvizvi mabasa etinongoita emaoko edu asi aiwa tikudya tichiguta aiwa hatisi kumborara nenzara ba hatisi toda kutenda mwari
aiwa tinozvikudza izvozvo kuchengeta mhuri ndo musimboti weupenyu
ya taura henyu hatiri kuti izvoni dai vakuru vavanga vaonawo kuti no zvataifunga kuti zvichaita zvaramba ndinoona chinhu chakakonfyuza vanhu hama dzedu kumusha kana kuti vabereki vedu kumamisha kuya kuya inyaya yekuti ka vamukoma mugabe vavanga vasingachanzwana nenyika dzekunze saka kuuya kwakazoita garwe manje richiswera riri mundege richiti raenda uko radzoka raenda uko radzoka vanhu vakabva vatofunga kuti hazvo zvatochinja munhu idya muvhotera uyu varongo vabvuma kudzoka munyika ende plus imwe nyaya tiri kuona hangu nyaya iri kuitika yekuti izvoni iwo vana purezidendi vanoti izvoni isusu tichakweta dzimari nyika yedu iyaya haisoda kukweretwa mari ba iri kuda kuti idaidzwe mainvestors avhure maindastry kana kuti kutanga mamwe maindastry kwete kukwereta mari nekuti mari yati kana ichinge yakweretwa iri kudyiwa navanhu vairi navanhu vashoma hazvisi kubudirira plus mari iyi haichagoni nyika iyi haichagoni kumutswa nemari yekukwereta asi kuti imutswa mamwe maindastry pomutswa mabasa pamwe inogona kusimukira kwete zvazviri baizvi
saka toita sei mukoma Jabu mwanakomana akavimbisa kudira nyika shuga asi zvakaramba
ivo vapo inini maonero angu ndeyekuti chekuita chaicho chinotinetsei pakuti muri kuona tikati katipinde mustreet tiri kurayiwa nepfuti tiri kubayiwa iko zvino izvi takanga tichiona mavhidhios nokuti ka2007 takaiteerera every day nemumawhatsapp ndetetire takatarisa zvinobva kumusha kwedu chii kuitika ikoko wane zct uwayawaya wakasungwa wari paofisi wasina kudemonstrata wasati vademonstrata vachitori muchimaofisi inaisanamboona mutemo wakadaro basini tiri munyika dzawa munyika dzawatorwa kana kumbonzwawo zvinoitikawo kune dzimwe nyika kuti munhu anosungwa asati apara mhosva udzvanyiriri huri kutonyanya kutokura munyika medu saka mai izvezvo vanhu vari kuzama kuti izvoni zviregedze kuoneka tifunga kusaidi kwavo vanenge vachiti izvoni tikasunga vanhu vasati vademonstrata mumastreets zvinonzi vanhu vakagarika havasingazivi kuti izvari kutoita izvezvo zvekurambidzana kuti vaite vaexcise mumarodhi ka zvinototi zvioneke kuti no vanhu vari kudzvinyirwa nekuti katiri katarisa paya paya vanhu munhu asungwa haana kodzero yekurohwa
Aso wanda asi wanumaya waita chipina murovi miyamu ya wakangu wachiru wanuma batastiki. Wakangu wanyangaza chicho wangu wanyangaza. Saka nyika hedi hei apaka oma. So ndriku wanda zukuti zoni munu weza na zichita daya wana chienda kusaiti zimwechete. Pachana hizuwa MBC nukuti ilikuti zoni iyo. Wacha pa wano zuwaru kuti kwa pinde murovi. Munu weze kwa kwa mtari blawa ya gweru kwenda kwa sababu zimbabu ezu uhoru. Wanawaregeze kuti weo wa mga waeno mwajitaro wa ruku Zimbabwe tozo kato njigadu ya pambengu kuna ubudi kwa tuko na ubudi za tikadaro wanaiswa kabuda mu Zimba kweta sukuta mwano salamu wa mwachibuda
aywa tinotenda nekupinda mchirongo wa mkoma javu
ndatenda mkoma toka ndatenda taku kudai wakoma na kuti muwe takachita sara kuti tika wina mchawu ya omu chiti tefe nyuramburi mkuno kumusha manje hei zvakona ngakabira pawachida asira paimuri iko kuna kuti mukaya zvakadai so hatizotombodzwi chiro saka muri kutotibatsira kuti kutonzwawo pane mi kuti zvakamira sei kumusha saka rambai makadaro rambai makadaro musadzwe kumasure pachimbo rambai muri iyo kusvika nyika yanaka muchiti pamaso kuti kuti mukauya tibva tatofanana pacho tinozonzwa kunoku
hanzi kwa pakarasika hakata
iya pakarasika Asimu nweza akota iyo wate we zanu wate kana paino wakangu wachisaputa zanu tepe waku zona kute no takara sika peku votera iko zonezo waku zona nikuti ahadi zoezo wae fungi zao dizishaita zwa ziri za apana mna hezi fungi zila ba nyanyanyi kwa nwe zanu afye nisu kwa FGC tae zola kute haiwa wakuru hawana kwa anu indaba hawa zizo waku fana naka pide ku zinezo apana kwa nida kwa yungu fanana.
Ngayu hati note nda mkoma javu. Muzo kembu chirongwa sondori no uya.
Ndatenda mkoma ntunga ndatenda.
Thank you so much. Javu there calling us from South Africa. Ya kala njenga vantu abanengi. Usola iga kuliba andilibusa yo uhulumende ujavu. Uti abantu babe cabanga ukuthi umongameli njengoba umgabe sebemshayile bamfake eceleni isokungene ubaba umnangakwa uthi jabo abantu babe cabanga ukuthi hayi into seziyolunga manje kodwa cha akunjalo umumo wezenoto uqhubeka umuvi kodwa uyakhuluma ujabo uthi hayi emzansi ba yaziphilisa mpela uyaphandela imuli yakhe timbo torazwe kare mumwe mtereri mkomata wanda makadi yenyu mkomangu
ya ndi mkoma jonga
ndi ngomo jonga mkomangu
alright angomo hei, wangu mwaza kwa mwono mwatiku mwono tutafuka zinzuruto mwira wani mwano waifungu watu pangwe urumendi ya icha wacha angu sarenda omasi bako sira wacha nisa nekuti hei zinzuruto mwira wani mkatime nika mwana awasu chato na zinzuruto kuzimbabu zamuruko nakana kuzimbabu wa zinzuruto mwazo zaushaika zinzuruto ita se zinzuruto wano wazo wato tutafuka kubaba papu zao bisa wamu gabe pango na yo vacho wabu na mko zosela masi mba ku MDC noti ayo zanjia chaya isha kwa isha kwa nisa kwenda katikutu wana wabu wakunga liku bumasi choko wa chingori po ndeje unoti wakuto zosela na 2008 ndesha fura 2008 kwa soa kwenda kutera tungo zitaura uti ya wabanacha wano kwa nisa kutombo ita kutoto wakutongo wakutongo wakuto bila nyika chaya chaya ndosu yoza mko sara kite surviti kwa mene mungu zono oseni koma ungu
tingafunza imimi mkoma angu nina ndi vumizu kutaura fungwa zangu pano hapa
ya noti fungwa zangu ndoza ndu tona ukutote hawa wakutana ewa to sira wabacha misa wataura ote mareche nitakabiri wabasi wawana zine mtire kusira wacha misa chingabu noti yo chaya chaya wanyika wai kwa su isu muda waita wetreti panya nike noti kolo mindyo ya aku ya akuraba iru tunyasa kuraba chayku chayku zvino ndo nachamisa notasaizvo zvakutoshaika mashopu zvakudini munyika muna mari mabhondi noti vakatesa vaende kutotorera vanhu mari noti hangamboti opuwa pepa ukatumira mari kubva muSouth Africa ari marhanzi vasvika vanhu vaya vanopuwa mabhondi mari isingatengi iwatumira mari chaicho vakupuwa mapepa
saka mkoma tawanda kuSouth Africa kwamuri ikoko mabasa ari kubatika here muri kushanda
ya ndiri kushanda hangu but vapano mwandona vasingatoshandiwo vanongwa itomira marobot masoizadzo zvakatoma
Saka muri kugona kuraramisa mhuri yenyu kuZimbabwe.
Ya ndikwanisa kuraramisa hangu mhuri yangu.
Aiwa, tinotenda. Zvakanaka zvakadaro mukoma, rambai muchichengeta mhuri.
Ya, but toda kuichengeta tiri kunyika yedu yechibaro kutarika berekerwa. Muno munyika yevatorwa vakada kungotidzinga nguva any time vanokwanisa kutidzinga. Saka taikumbura kuti vakupenyika kana uchizvinzwa vanamunangagwa vasira masimba vanhu vanokwanisa kutungamira nyika kuti ione kudzokera kumusha. Mhuri dzedu dzichakurira muno munoti malanguage avanodzidza muno maasiro yedu. Tofanira kudzidza language yedu yekumusha kwedu kuZimbabwe kwechishona iyo nechindevere zvatikakura nazvo. Kuti vana vedu havazikwanisi kunodzidza chishona, munodzidza chizuru muno kana mamwe malanguage ari muno. Nekuti zvinotozviviringa vana vedu nemangwana vevana vedu.
Aiwa, tinotenda mukoma Tawanda nekupina muchirongwa. Mudzoke zvakare svondo rinouya.
Tinotenda maita basa.
Ngutawanda ke lola useSouth Africa kuti hayi iyena uyaphanda uyasebenza. Ngakho uyenelisa ukuthumela imali ekhaya agcine imuli yakhe kodwa. Uthi hayi ekhaya kusekhaya ufuna ukubuyela kodwa ngomumo okhona akakhoni ukuphindela ekhaya. 4 minutes before the top of the hour as we wind down, as we wrap up our show. The topic tonight is we are hearing from you, the young people of Zimbabwe. On how you are faring in the face of the ongoing economic challenges. Timbotora mtereri wa effort. Ndopfunga wa effort wacha mtereri wedu wekupedzisira. Uzabanga umlaleli wethu wokugcina ke umnumzana effort. Va effort ndinomugamuchirai muchirongwa.
Yebo, makadiva.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo.
Tinofara zvikuru. Ndirimo South Africa imomo tiri kungotatarikawo sevamwe.
Ari kubatika mabasa.
Taurekinsi.
Ndati graft riri kubatika here.
Mabasa anongobatika zvisevanhu vari kutambura tinenge tisina zvokuita nokuti kana wabva kumusha uchi wazotsvaga mari hauchatsvaga kuti basa iri mberiti randakuita saka vazhinji tiri kungoita zvokungozvibatsira kutsvaga kungobata-bata mabasa emaoko tirimo muSouth Africa but kumusha home is the best I think you know but situation iri kumusha parizvino haina kumira mushe.
Saka toita sei?
The only situation, the only step we can take in that Zimbabwe situation is that we have to demonstrate a massive demonstration, but only, directed by MDC. Since MDC, you know, everyone knows that MDC is a support of Akawandi from Zimbabwe. So,
Mgoma effort. Kana MDC neva tsigiri vakawandisa sei isina kuhwina sarudzo.
MDC Alliance yakahwina sarudzo zviri pachena but pakaita vakabira zvinozivikanwa kuti yakabirwa sarudzo nezveti ikanobirirwazve kukoti. So we are saying that the MDC Alliance ndiyo yoga inokwanisa kusumudza ikonomi yeZimbabwe so far. So ava takangomirira kuti vabvume kuti ai takabira sarudzo then popinda varidzi vatakavhotera.
Thank you there mukoma effort. Nguva ndidzo dzatyana but thank you so much for joining us tonight.
Thank you, Tinotenda.
Siyabonga, Tinotenda. Zimbabwe, this is our show. We'd like to thank our listeners so very much for sharing your experiences in the face of the ongoing economic challenges. Let's make another date next week, same day, same time. Same radio station. I'm Tungamilinkomo. Good night, Zimbabwe.